Chokutanga ngati varaidzwa vakawanda vaenda kumabhanga avo kana majengeta mari iko kwakusina mari. Zvisinei kuti minista vasekainzenza vanga vachiti mari yaiswa kumajengeta mari, hapana murayiridzi havana mari yake. Vazhinji vanga vachifonera vachiratidza kuti vakatsamwa zvikuru, kuti zuva ravanga vakatarisira kuti vawane tunzungu twavo havana zvavawana. Tichitaura nyaya yemari yakapiwa 22% to 5% on a sliding scale, chokutanga ndechekuti hurumende yaramba ichiindirira nomuitiro wayo wechigogodza kusada kutaura navashandi. Saka tinoona ichimbotora zvinganzi pachirungu intransigent and irresponsible approach yekuti inongofunga kuti zvayafunga ndozvakanaka. Asi sititarisa 22% to 5% on a sliding scale, tinoona sokuti kushora vashandi. Saka mari hatisi kuitambira, imari shoma zvikuru kwazvo, uyezve tinoshora hurumende pakuva chigogodza, pakusada kutaura navashandi kuti vanze kuti zvakaomera mushandi izvo zviri chigadza pasi nemba yomusikana zvingagadziriswa sei.
Saka matanho apa hamuri kutorawo imi sesangano reptuz
sevarayiridzi takatenderana kuti kubva vhiki rino taakupinda pasecond gear rokuti taakushanda zuva rimwe chete pasvondo. Saka varayiridzi vamwe vakawanda vakatoenda mande pakatanga strike, saka vanotozouya next mande. Kana panewo vanga vasina kuuya vachangowanawo zuva ravanodini ravanoripota pamaviri asara iyaya, next week toramba tichingoita izvozvo kusvikira hurumende yanza chichemo chedu, nokuti 10% yavakatipa iya hatina kuitambira. Takamirira kuti vhiki rinouya iyi mazuva atakazivisa employer industrial action anenge akwana. Saka kupera kwevhiki rinouya iro neanozoteverawo tinenge tisingachiende kumabasa. Asi atingofunga kuti kana iri hurumende ine chido inoda kuti vana veZimbabwe vadzidze zvakanaka, nyika inderere mberi zvakanaka, vachakurumidza kugadzirisa zvichemo zvavarayiridzi zvinozopa kuti varayiridzi vawanike vachienda kumabasa.
Ko zvinhu zvakamirawo sei muzuva ranhasi mudhorobha reMasvingo?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudhorobha reMasvingo. Ndingati mashope yese akavharwa. Shope yanga yavhura pachinguva chidikitiki iok, asi yavhura mapurisa akapakatira zvombo aripo achiindisa kuti aprotekte, nokuti vese vana mashopu vanongotyawo kuti vanhu vane nzara vangangopindawo vakazvibatsirawo nokunhonga zvavangangononga mumashopu. Saka mashopu akavhara, masojawo ari kutenderera muguta, nevanhu vezanowo vari kutenderera nemota dzavo vachibvundidzirawo vamwe kuda vanenge vachida kuti kune vanoda kuita sabotage. Asi chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vatambura, nzara yaruma, nyika dai yagadzirika, vemapolitical parties vakataurira nyika ikaenda mberi zvakanaka.